kutemwa na mwari from the marketplace. Padambu ita shema bizimusi. Mwari kwa kundi dana. Kwa kundi tusera shakari. Kuno batira vanu. Wanushandi sama woko. Different kinds of businesses. Kwa kuchitanga kushandani madzimaya anoita zvakasiyana siyana vanoshandisa maoko avo vanoti zvakwana katichada zvekutambura uye mudzimaya anoziva kuti kana mumwe mudzimaya achigona kubudirira kana kusimudzwa namwari kana neniwo ane nharo madzimai iwaya ane nharo ndo ari kuungana kuno kwandiri kuDubai kune musangano wemadzimai unonzi Zim Women Do Dubai yatiri kusanganidza madzimai anobva kudiaspora zvoreva kuti kana ari muZimbabwean woman anogara kuSouth Africa kana ku UK kana ku Russia kana kwese kwese tiri kuti ngatisanganei muno muDubai.
Sei mafunga kuti madzimai aya muwanikwe imi muchisangana muDubai pari zvino?
Nekuti Dubai zvavaita in 50 years zvinoshamisa. Inini chai chaiye ndinogara ndichishama every day. Ndobva ndafunga shoko raMwari rinoti can a nation be born in a day? Indozvitenda ini because ndiri kuzviona in 50 years muno mamusina airport chaiyo but iko zvino kuno mhara ndege every 2 minutes. 2-3 minutes ndege iri kumhara. It's the busiest international airport in the world. Saka kwakanaka nekuti kunoratidza mudzimai background iyoyo inoita kuti mudzimai aone kuti zvinhu zvinogona kuchicha nekuti kuno kuijecha chete asi vanhu vari kuzara kuno jecha rakubhadhara. Handiti tinoti kuZimbabwe zvadirwa jecha zvoreva kuti zvadhakwa manje kuno kujecha iroro riri kutobhadhara nekuti vanhu vanotobhadhara mari tinobhadhara kutoenda kujecha nekunofamba mujecha imomo nekunodya kujecha ikoko zvinonakidza vakazvipakeja zvakanaka. Saka inzvimbo inoita kuti mukadzi Afrika pfungwa zvikuru sei maomero akaita zvinhu muno nguva dzino dzeCovid. Saka kubva musi wa 15 to the 16th of February next week tisenge takaungana.
Ndiani vachange vari vanyarikani venyu pachiitiko ichi?
Tiri kutsikwa na minister wemadzimai women affairs community small and medium enterprises mai Stembiso Nyoni vanenge vari pakati pedu vachitipakurira zvatinokwanisa kuti tiite vekudiaspora nevanenge vabva kuZimbabwe kuzi kune chikwata chiri kubva kuZimbabwe chakatosimba chiri kuuya kuti tisangane nemamwe madzimai ari kudiaspora. Ndo platform yatakagadzira iyoyo kutosangana muno muDubai toona kuti tingaiti sei nekuti vamwe muCovid imomo ndobva vari kutobudirira. Ndine mudzimai ari kuya anonzi Dr. Faith Bebe vari mupato redu remadzimai reRed Lipstick Revolution vakasumuka panguva yeCovid vakatumidzira testimony nezimota ravanga vabuda kubva kuUK vachiti ndinotenda netraining kudzidzisana kwatinoita pane imwe yatinoita inonzi 8Bs yekushandura maonero mafungiro yatinototi bhaibhai amapita amapita ndo vane kufunga kwekuti hazviite zvakadhakwa zvakapresa zvadirwa jecha kuya mumwe mudzimai ari kuti ndinopabuda chete panobudika. Saka amai vava vakazviita paCovid tikaona zvishamiso. Iko zvino business ravo rasumuka. Hazvibhadharira zvinhu zvavo. Kuzvitengera tiketi ravo remuEmirates repamusoro-soro. Vatosumuka vari kuuya kuzosumudzira. Saka pasinosangana ipapo tinokurudzirana. Kubudirira kwemumwe kunofanira kupa shungu. Nekuti kuuya kweCovid hakusi kuvhara kwepfungwa. Chiri kuvharwa ibhodha chete. Asi pfungwa hadzina kuita sei? Hadzina kuvharika. Saka kuno kutinoita inonzi iron sharpens iron.
Madzimai api achange ari pamusangano wenyu uyu?
Tine madzimai anoita zvekuchera migodhi. Tine madzimai anorima. Tine madzimai anoita zvekuhodha vachitengesa tengesa. Mudzimai anotoziva kuti pandiri pano pane imwe level iri nani. Saka zvandiri kuita palevel yandiri iyi handi zvekungoitira unyopi. Rega ndishande. Ndidzidze iko kudzidza hakuperi. Saka ndobva tinenge tichiita izvo tichisimbisana. Saka takatarisira kuti tina CEO weWomen's Bank Mrs. Mandas Marikanda vari kuuya futi veWomen's Bank kuzotaura futi nemadzimai kutionesane kuti tiri kumborasika papi mari tinozibata sei idzodzi dzekumabhenki iwaya ende izvozvi toa nemadzimai ari kuuya kuno akweretawo dzimwe mari futi dzekuti pavari kuuya havasi kuuya kuzodzidza nekusangana nevamwe asi vakubva vauya kuzohodhawo. Saka takatarisirawo kuti vamwe vanenge ana mai tsitsimasiwa vanenge varipo tachipakura ruzivo rwavo